chekutanga regai nditi vana veZimbabwe vakasangwarira vazhinji vacho vachasangana nedambudziko guru rekuzorwisana nechirwere ichi kana kubatwa kana kurasikirwa neupenyu. Ngatiregerei kupa mukana vamwe vekune dzimwe nyika kuti vauye vachitobayiwa muno, isu vana vemuno vacho tichingozengurira munhau yekubayiwa nhomba iyi. Asi zvinenge zvakakoshawo zvekare kuti dai zvaigona tambopiwawo breakdown yevanhu vari kuuya vekune dzimwe nyika vari kuuya kuzobayiwa kuno, nekuda kwekuti Zimbabwe iri kunzi tikatarisa mune nyika dzekuno kusouthern Africa tisu takarongeka panhau iyoyi yevaccination.
Iko kupinda munyika kwevanhu vekunze vachinobayiwa kune matambudziko akungakonzerawo here?
Nekuda kwekuti kune dzimwe nyika urongwa hwekubaya vanhu nhomba yeCOVID-19 hauna kunyatsorongeka, uye dzimwe nyika hadzisati dzatombotanga kubaya vanhu vadzo. Saka tikasangwara sevana veZimbabwe tinogona kuzoita dambudziko rekuti tichapererwa nenhomba apo pakazoita vanhu vakawanda vekune dzimwe nyika vanenge vaona mukana wokuti handei kuZimbabwe tinobayiwa nyangwe zvazvo tichibhadhariswa mari.
Kare taimbonzwa vanhu vachinzi vari kuzengurira kubayiwa nhomba iyi nekuti vanga vasina hungo hwekuti inoshanda zvakadii. Takaona WHO ichipasisa iyo Sinopharm iri kubayiwa muZimbabwe. Mungaona here zvichishandura mamiriro kana mafungiro evana veZimbabwe?
Isu takagamuchira zvikuru endorsement yakaitwa neWHO. Sezvo tese tichiziva kuti sangano reWHO ndiro sangano guru munhau yezveutano. Saka endorsement iyoyo tinovimba kuti ichapawo confidence kune veruzhinji vaya vanga vachitsutsumwa munhau yekubayiwa iyi. Endorsement yakaitwa neWHO inogona kutibatsirawo zvekare kuwedzera uwandu hwevanhu vanga vachibayiwa. Saka tinenge tichitarisirawo kuti veruzhinji, sezvo iye zvino WHO yati aiwa nhomba iyi iri safe, nhomba iyi inokwanisa kubatsira, zvimwe zvingaite kuti veruzhinji vabude nouwandu hwavo vakwanise kunge vachibayiwa. Asi tinenge tichivimbawo zvekare kuti iyoyi Sinopharm dai yachipindawo muCovax facility iyo iri kubatsira nyika dzakawanda dzemuno muAfrica dzisina mari yakakwana.
Tiri kunzwawo kuti utachiwana hweCOVID-19 huri kutyiwa kuIndia huri kunzi hwawanikwa muSouth Africa. Zvii zvamungataurawo pamusoro pechiitiko ichi?
Tinoda zvekare kuramba tichikurudzira kuhurumende kuti ngatiwedzerei testing capacity yedu yemuno munyika, tinge tiine ruzivo rwakakwana kuti variant yatiri kurwisana nayo pari zvinezvi ndeipi yacho, uye tikwanisewo senyika kuti kana iyo variant iri kutaurwa yekuIndia iine ukasha iyi kana ichinge yapinda muno tinokwanisawo kuibata.